manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omusle le yi studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anasi, uri musi wechina kubvumbi 14, 2022. Makaterera ku Studio 7 nevenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC njiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Muri yeZimbabwe yobatana muJohannesburg mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Dare ra Major Street muHarare nhasi rapamutongo wekuti muzvare Mary Mubayiwa vaimbova mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vabhadhare mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika pamhosva yekutyora mutemo wewanano. Vatendi vechiKristu vofara kusangana kekutanga mumakore maviri munguva yakakosha muchitendero ichi yeEaster. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Muri yeZimbabwe yabatana muJohannesburg muSouth Africa mukuonekana nemutumbi wava Elvis Nyati vakapondwa nekupiswa muSouth Africa svondo rapera. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vanga varipowo pakuchema nekuonekana navanyati nhasi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti ichabatsira mukuradzikwa kwavanyati kuBulawayo uye mutumbi wavo uri kutarisirwa kuenda kuZimbabwe nhasi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri avo vati vari kuedza kuita hurukuro nehurumende yeZimbabwe neSouth Africa nezvekusagadzikana kwaita zvinhu muSouth Africa kune zvizvarwa zvedzimwe nyika zvemuAfrica.
Kuno kuchakamira semuitikiro wazvanga zvakangoita mazuva maviri matatu apfuura kubva pashaika mukoma yeofisi munzvimbo yeDeep Sloot muSoweto. Vanhu vakawanda zvizvarwa zvekuZimbabwe nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika vari kutaridzawo kuti havasi kunzwa sekuti vakachengetedzeka. Tiri kuramba tichiwana nhare mbozha dziri kupinda vanhu vachitsvaga rubatsiro kuti vangabude sei munzvimbo dzavari kwechinguva chipfupi kana kuti zvamuchose vamboenda kunzvimbo dzavanofila kuti vari safe. Saka dzichiriko nzvimbo dziri kutaridza kuti matensions achakati kwirei. Zvizvarwa zvemuno nezvizvarwa zvekune dzimwe nyika havasi kunyatsodyidzana zvakanaka. But chatanga kuitika chandingati chinotipa tariro yekuti zvinogona kugadziriswa kusumuka kweutungamiriri.
Mungapa muenzaniso.
Takutanga kuona masangano akati wandei munyika kuburikidza nevemuANC takaona veSACP zvichisvika kuna president vachitaura kuti aiwa iyi haisi iyo nzira yekugadzirisa matambudziko. This is criminality nekuti nyaya dzemhosva dziparwe nemunhu nekuti foreigna kana kuti anobva kune imwe nzvimbo but dzinoparwa nemunhu nekungotiwo anopara mhosva.
Sei izvozvo zvakakosha vamutandiri?
Izvo zvakakosha nekuti zvinotibetsera kuti tisiye pachena nhunzva tunzva dziri kutora mutemo dzichiisa mumaoko madzo uye kuti tive netariro yekuti zvinogona kugadzirisika. Utungamiriri huchitaridza utungamiriri vachidzidzisa macommunities kuti aiwa tine nzira yekugadzira maproblems anenge achinetsa nayo. And iyoyo nzira ndeyekuregera vanochengetedza mutemo kana kuti vanoonekwa nezvekuchengetedzwa kwemutemo vachiita basa iroro.
Sesangano reselo zvii zvimwe zvamuri kuitawo kuedza kupodza mavanga uye kumisa unyaya yemhirizhongai?
Zvimwe zvezvinhu zvatagara tichiita semusangano weselo ndizvo zvekugara tichiunganidza vanhu kuti vanhu vagare vachitaurirana even paunoita muonero wakasiyana. Saka tagara tichiunza vanoona nezvematongerwo enyika emuno South Africa vehurumende yeZimbabwe kusanganisira vana ambasada amadziripi nana consular general vekuZimbabwe. Tagara ndizvo nyaya dzatinombodzeya. Pari zvino chatiri kuzama kuita ndechekuti titarise kuti kune tension ndekupi, but also titaure neutungamiriri weSouth Africa kuti vakawanda vabude vachikondema chiitiko chakaita sechakaitika svondo rapera, kuti hapafaniri kuwana vanozama kutsanangura kuti aiwa zvazodai nekuti zvanga zvazodai, chiitiko chakaitika svondo rapera hachifaniri kumbowana any excuse from any reasonable person. Saka ndozvatiri kuzama kuti tigadzirise titaure nehurumende kuti aiwa ngapatsvagwe nzira dzekuti uyu hausiwo mugadziridzo, mugadzirirwo unoitwa maonero akasiyana pavanhu. Vanhu havafaniri kusvika pavanotora mutemo wachiisa mumaoko mavo. Saka tine misangano yakawanda yatiri kuita, imwe yatiri kuronga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reSouthern African Liaison Office muSouth Africa vamunjodzi Mutandiri vari parunare muJohannesburg. Muzvare Mary Mbaiwa vabhadhariswa mari inosvika zviuru makumi matanhatu zvemadhora emunyika kana kuti 60,000 mushure mekubatwa nemhosva yekutyora mutemo wewanano kana kuti Marriages Act. Apo vanonzi vakanyepa kuti vaive murume wavo vasati vatanga kunetsana vaConstantino Chiwenga vanova mutedzeri wemutungamiri wenyika vainge vatenda kuchata navo, asi vaChiwenga vachinzi vairwara vari kuIndia. Mutongi wedarira Major Street Valazani Nuve vasendekawo kuenda kwamuzvare Mubaiwa kujeri kwegore vachiti vasapare imwe mhosva yakadai. Vanuve vativo muzvare Mubaiwa vanokodzera kupiwa mumwe mukana, uye kuvaendesa kujeri kunogona kukanganisa zvakanyanya utano hwavo sezvo vasiri kunzwa zvakanaka. Vachivo kuda kuvapa mutongo wekuti vanoshanda pachena kana kuti community service munharaunda kunonetsa vanenge vachifanira kuona kuti basa iri raitwa nekuda kweurwere hwavo. Gweta ramuzvare Mubaiwa amai Beatrice Mutetwa vati vanga vasingakwanisi kutaura pavanga vari. Dare Major Street Mumasvingo nhasi rarasa nyaya yanga ichipomerwa kanzura weward 4 webato Residents Coalition for Change pamwe nenhengo mbiri dzebato iri yekuita musangano wekutsvaga rutsigiro vasina kupiwa mvumo nemapurisa pasarudzo dzemabielections dzichangobva mukuitwa. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vafarai kutima vachirasa nyaya iyi vati dare rashaiwa umboo hwekusungirira vatabe vavingisai nerupandai pamwe naamai Margaret Chakabuda avo vakasungwa munandira vachipomerwa mhosva yekuita musangano wezvematongero enyika zvisiri pamutemo. Gweta revatatu ava vaPhilip Shumba vekwamutendi muDCN Shumba Legal Practitioners vaudza Studio 7 kuti dare raona nyaya iyi isina maturo ose.
Kuwa na vamusvitsisi vanga kune kupokana kukuru, hakuna kubudisa pachena kuti mhosva iyi yanga yakapakwa here. Vagwitima vanova ndivo vatonga nyaya vaona zvakakodzera kuti vatatu ava vanzi havana mhosva uye havana chokudavira, saka vese vabva vasunungurwa.
Vatabe vati vatambira mutongo wedare nemufaro vachiti zvabudisa pachena kuti mapurisa akavasunga ainge achiita zvisiri pamutemo.
Ini ndinofara zvikuru nokuti mutongo wedare wataura kuti aiwa ava havana mhosva yakapara, nokuti musangano wavaita wari it was more like a social club yekuti vanhu vaida kusangana vaitawo nyaya dzenyaradzo kuti macontribution zvakaita kukamira sei. Saka vadotipa mutongo mavo vati aiwa iwo mapurisa ana kuita mainvestigations akakwana.
Vatabe nevamwe vavo vakasungwa musi wa 17 Ndira apo vaita musangano wekutsvaga rutsigiro musarudzo dzemakanzura muward 4 umo mavakazokunda pasarudzo dzakaitwa musi wa 26 Kurume. Vachishandisa mutemo weMaintenance of Peace and Order mapurisa munguva yesarudzo akasungawo nhengo dzeCCCC dzinosanganisira vaElliot Mabeza kuBaybridge, vapo mudhini Ba Edson Misira na wa Regis Mishupche Gutu kukadoma kwakasungwa vanhamo Makaza na wa Dennis Murombedzi nenyaya yekufamba vachitsvaga rutsigiro vachinzi vaita rusha rusingabvumiri pasi pemutemo weCriminal Law and Codification and Reform Act. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godson Timba.
Tsvakurudzo ichangobva mukuitwa nesangano reZimbabwe Democracy Institute kana kuti ZDI pamusoro pesarudzo dzemabaya elections inoratidza kuti paikunda ZANU-PF yaikunda zvine mutsindo zvichienzaniswa nekwaikundwa nebato rinopikisa Citizens Coalition for Change. Tsvakurudzo iyi yakaratidzawo kuti Triple C yakaita zvakanaka musarudzo kudarika MDC Alliance. Godfrey Mangudya anochipanyaya inotevera.
Vavekezela gumbo avo vakatungamira tsvakurudzo iyi vanoti vakaonawo kuti bato reTriple C rakakunda munzvimbo zhinji dzakakundwa neMDC Alliance muna 2018 asi yakakunda nemukana mudiki diki.
Ndeizvozvo reva kuti opposition performance iramba chidonha vanofanira kuita kufamba extra mile kuti varectify izvozvo. But CCC inoratidza kuti inopefoma kudarika MDC Alliance.
Asi vati zvakabuda mutsvakurudzo iyi zvinoratidza kuti kunyange hazvo Triple C yakakunda musarudzo dzemabai election, uwandu hwevanhu vakavhotera nhengo dzeTriple C idzo dzakakwikwidza sarudzo dza 2018 pasi pebato reMDC Alliance wakadzikira. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera ZANU-PF mabai election munzvimbo dzayakakunda muna 2018 wakawedzera nezvikamu zvitanhatu kubva muzana. ZDI inoti uwandu hwevanhu vakavhotera Triple C musarudzo dzemabai election wakadzikira nekuda kwezvikonzero zvakawanda zvinosanganisira kushishidzirwa.
Zvatikuona apa mobilization yevanhu haisi that strong compared to zvaitika during maearly 2000s. Vota mobilization chayo chayo ikuramba ichidzikira kumaopposition. Mayouth akawanda haasi kuenda kuvhota, vanhu vakawanda havasi kuenda kuvhota.
Vagumbo vatiwo panofanira kunge paine kuzvidzana kwakanaka pakati pemauto enyika nevanopikisa sezvo vanodzivirira nyika ava vachionekwa sevanotora divi.
The military has created fear muhana dzevanhu, vanhu vanotya. Saka vanhu vanofunga kuti tiite transition muZimbabwe tofanira kunge tine support yemilitary.
Mukuru wemedia center vaNS Mzengi vati vanobvumirana nezvabuda mutsvakurudzo yeZDI vachiti mapata anopikisa akaita seTriple C anofanira kushanda zvakanyanya kuti akunde musarudzo dzinotevera.
Vanhu vanoshandira vari kumapato anopikisa vanofanira kupinda muvanhu vokokorodza vanhu kuti vave vanovatsigira, kwete kungoita zviya zvekuti vari pasocial media atazoenda kumhondoro tikadai tikadai.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reElection Resource Center vaSolomon Bobos Bonum vaudza Studio 7 kuti tsvakurudzo yeZDI yabudisa zvavagara vachitaura kuti vanhu kumaruwa vanobuda kunovhota vakawanda nekuda kwekuti vanomanikidzwa kuvhota pamwe nekupiwa zvinhu zvakaita sehupfu, fotreza, mbeu nezvimwe izvo zvisingawanzoitwa mumadhorobha.
Tinoona kuti zvimwe zvinhu zviri kunonge zvichipiwa vanhu vakuru zvavanofarira, vechidiki vanogona kunge vasingazvifariri. Saka tinoona kuti vechidiki vanogona kunge vachitarisa kuti raramo yangu ndoiita sei, ndo zvavanenge vachimhanyisana nazvo. Vari kumagaba, vari kumupedza nhamo, vari mutaundi, vari kumaketswe, ndozvo zvavari kumhanyisana nazvo. Nguva iri kurejista vanhu ivo vanenge vasiko.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuTriple C sezvo vakuru vakuru vebato iri vange vachiri kuzeya zvabuda mutsvakurudzo yeZDI. Mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti
hazvina zvazvinovabatsira nevavanotsigira varohanya neZimbabwe Democracy Institute yavo kuti vavanyepere kana kuti vazvifadze nenhema vachiti musangano weZANU-PF wakahwinha nokuda kwokuchizidzirwa kwevanhu. Hapana kana munhu wakambochizidzirwa, zvekare havana umbowo hwezvinhu zvavari kutaura.
Mumabai election Triple C yakakunda maconstituents 19 uye ZANU-PF ikakunda maconstituents mapfumbamwe. Muna 2018 ZANU-PF yainge yakunda maconstituents manomwe, MDC Alliance ikakunda maconstituents makumi maviri nemaviri ange achikwikwidzwa aya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Hurumende ya South Africa inoti vanhu vanodarika mazana matatu vakafa nekuda kwemafasha mwemvura kuKwaZulu Natal kuDurban. Hapasati pave kuzivikanwa kuti pane zvarwa zveZimbabwe zvakafa here mumafasha muaya. Asi chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vanoti vanofara kuti vapenyu asi vakarasikirwa nebasa rekutyaira marori sezvo zambuko ravanoshandisa rakaeredzwa nemvura. Ngati nzwei hurukuro yavaita naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7.
Sisi mvura mpengo iyi yakaafekta basa redu zvikuru nokuti veni mugwagwa inoenda kumapotsu kwatinotora basa racho akadhemejeka poti yakatombomira kushanda. Takangonzi fedha noti saka wazhinji wachikairi wazhinji chaicha kuti tori kumba takangomirira kuzwawo kuti kana migwagwa ichinge yagadzirwa tozoona kufamba, but inoenda hayo Joburg N3 inenge iri kufambika zvaya zvakanaka, but amwe marodzi akaita sana na N2 amwe marodzi ane mabridge akadhemejeka. Saka I think wana kutombotora maalternative, but maalternative acho mazhinji futi mabridge acho akaitwa vachitawe.
Saka imi sezvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muDurban pane vamambonzwa here kuti vakashaya?
Pane vamwe vekuZimbabwe vakashaya kuarea inonzi Pine Town, kune vamwe vakatsindirirwa mumba ende vamwe vanhu vachiri kutotsvagwa nanhasi unowu. Saka nhamba chaicha hasati akunazozoti tinoda kupei nhamba yekutowangana nemumaZimbabwe bhikozi vamwe vachiri kutotsvagwa, vamwe vachiri kutofukunurwa, vamwe vachikuita sei bhikozi dzimwe dzimishaya dzakapazika dzimwe dzavamwe vayeredzwa. Saka right now hasana nazozoti vekumusha wedu vanatofa wangani.
Pane magungano amuri here pamune muchitaurirana kuti zvinhu zvakamira sei uyezve kuti vanhu vobatsirikwa sei?
Ya varipo magurupu amwe atotanga kutofomwa izvozvi zvekubatsira vakarasikirwa, vamwe havana kurasikirwa neupenyu, vamwe vakarasikirwa nedzimba pekugara, havana kana chekubata. Then vamwe vakashayikirana vakashayikirwa vane hama dzimwe dzakasara vari kubatsiranawo kubvisa pavanokwanisawo kuti mitumbi yenge ichaonekwa ichatorwa kana kuendeswa kuZimbabwe.
Chizvarwa cheZimbabwe chinotyaira marori vaBright Chigwida vachitaura vari parunare kuDurban naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatendi vakawanda munyika vari kufara zvikuru kuti gore rino vachakwanisa kupemberera zororo reEaster vakaungana kumakereke avo kutanga mangwana, izvo vakapedzisira kuita makore maviri apfuura nekuda kwedenda reCOVID-19. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Pastor Ngoni Gweke vesangano reChrist Embers vati vatendi vekereke yavo mudunhu rose reMasvingo vanenge vakaungana paMasvingo Sports Club kutanga mangwana kuti varangarire kumazuva akatambudzwa mwanakomana waMwari.
Saka tinofara nezvatakaitirwa nenyika yedu yeZimbabwe kuti gavhumendi yakatibvumidza kuti tive nekuungana izvozvi sesu tiri kusangana paSports Club machurches ose eChrist Embers tichipemberera nokuroverwa kumwanakomana waMwari Kristu Jesu, tichirangarira kuchiitiko ichi nezvaatakaitirwa naMwari kuti tive tinosangana tine titoparidza shoko raMwari tichiudzana pamusoro peukuru hwaMwari nerudo rwatakaitirwa naMwari. Saka zvinhu zvandinofara zvekuti Masvingo province yose tine tiri pamwe chete takaungana kutanga mangwana from 2.
Vamwe vanoti denda reCOVID-19 rakavasuvisa kwemakore maviri apfuura avakatadza kupembera zororo iri nevamwe sezvo mutemo welockdown waisa vabvumidza kuungana. Mumwe mutendi wekuClipsha muMasvingo vano Rest Muchongwe vati gore rino vanotenda Mwari kuti denda reCovid rakadzikira nekudaro vanokwanisa kuungana nevamwe vachinamata pazororo iri.
Isusu sevatendi tiri kufara zvikuru nekulipwa kwakaitwa marestrictions. Azhinji vanodzoserwa kuushe hwaMwari panguva yeEaster nokuti ndiyo nguva yechirangariro, panenge pachirangarirwa kutengerwa kwatakaitwa ruponeso naKristu. Saka taitonetseka zvikuru tiona kuti vazhinji vaakutira muzvivi zvavo nemhaka yekuti tatina nguva yekuungana saizvo.
Makereke mazhinji munyika anoungana achinamata nekurangarira kutambudzwa kwakaitwa mwana waMwari vari pamwe chete. Masvingo vatendi vekereke yeZion Christian Church kana kuti ZCC venyika yose vanoungana paMbungo Estates apo vanonamata naBhishopu wavo vanhemiya Mutendi. PaMbungo panoungana vanhu vanodarika zviuru 50 zvevatendi veZCC vamwe vachitobva munyika dzinopoteredza Zimbabwe dzakaita seSouth Africa neBotswana. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches Reverend Dr. Kenneth Mutata vativo vari kufara nekukwanisa kuungana kwevatendi panguva yeEaster.
Vanhu vazhinji vanga vachinetseka nenyaya dze COVID makore maviri apfuura saka vazhinji vanga vasina kuonana vamwe vari kuonana kekutanga pakuungana kwakadai tinoziva kuti denda reCOVID richiriko asi ivavo vanhu pavachaungana zvakakosha pavanenge vachirangarira nguva yakakosha kudai kuti tirangarire kuti kufa nekumuka kwaJesu Kristu kunotirangaridza kuti madambudziko atakatarisana nawo haasiwo ekupedzisira tinotarisa zuva rekumuka kuti tigova netariro kuti tisarasa moyo kana takatarisana nezvinotishungurudza
vachitaura neStudio 7 vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vatiwo vachashanda nemamwe masangano nemapazi ehurumende kuona kuti vanhu vafamba zvakanaka munguva yezororo reEaster
sangano redu rePassengers Association of Zimbabwe richasenge richishanda zvakaomarara apo rinenge riri munzvimbo dzakasiyana-siyana richiongorora zvese zviri kuitika pangava pamugwagwa pangava pazviteshi kuona kuti kodzero dzevanhu dzachengetedzwa uye zvakare chichazenge chichishandawo nemapurisawo pane zvatinenge tichiona tichivazivisawo zvinoda kugadziriswa
gore rapera kunyange vanhu vainzi vagare mudzimba nekuda kwechirwere checovid-19 sangano retraffic safety council of zimbabwe rinoti vanhu makumi matatu nevanomwe vakafa munjodzi dzemugwagwa mazana mana nemakumi mashanu nemapfumbamwe kana kuti 459 dzakaitika ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Godson Timba
zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Russia inoti ngarava yayo yehondo yemhando yepamusoro-soro inotenderera mugungwa reBlack Sea yaita tsaona mushure mekunge chimwe chinhu chaputika asi haina kutaura kuti zvakonzerwa nei asi gavhuna wedunhu reOdessa muUkraine anoti nyika iyi ndiyo yarova ngarava iyi nezvombo zviviri Russia yati mauto ayo amanikidzwa kubuda mungarava iyi zvechimbi-chimbi. Murume ari kupomerwa mhosva yekupfuura vanhu gumi muchitima kuBrooklyn, New York muAmerica akasungwa muguta iri nezuro Frank R. James ane makore makumi matanhatu nemaviri ekuberekwa ari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi achipomerwa mhosva dzekuita zvechitororo. Komiti yedare reparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti Parliamentary Portfolio on Foreign Affairs and International Trade iri kukurudzira hurumende kuti iunze kudare mutemo uri kuda kudzikwa nenhengo dzezanupf wepatriotic bill unonzi wakanangana nekuda kumisa zvarwa zvezimbabwe kusvibisa zita renyika kunze asi vanopikisa vanoti bhiri iri rakanangana nekuda kumbunyikidza kodzero dzevanopikisa vanoda kunzi vafire mumbereko nehurumende. Hurumende yave nemakore ichiti iri kuda kuti bhiri iri rive mutemo asi mabhiri akadai anounzawo mutauro pakudyidzana kwezimbabwe nedzimwe nyika dzakabudirira dziri kuti anodzorera kumashure utongo hwejekerere. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata mutungamiri wezimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozivikanwa webato rezanupf vaalex Gakanje.
Ndinokurudzira vana vezimbabwe kuti vati nyika yavo nemwoyo wese kuti mwana wese wezimbabwe asafunge kuti kune chimwe chinhu chinokosha kudarika nyika yake. Mwana wezimbabwe asafunge kuti kune humwe upenyu hwaanogona kupiwa nevanhu hunodarika kukoshesa nyika yake. Mutemo unorambidza mwana wezimbabwe kubuda muno muzimbabwe achiotaura zvakashata pamusoro penyika yake kuunited states of america uye bhinogani patiriki zvinongoreva kuti unofanira munhu anoda nyika yake nemwoyo wese munhu anonzwisisa hwaro negwara renyika yake munhu anoisa zvinangwa zvenyika pamberi zvinose zvizotera kumashure.
Saka tiri ipapo vari kurwidzana naro iri vanowaneiko pazviri
mutemo uyu kana ukapasiswa mapato anopitisa ari muzimbabwe anopinda zara nekuti chinovapa mari kukonzeresa minyonga muzimbabwe chinovapa mari kubvuma kupfekwa nevachena semagambo kuti vachena kana vava kuda
Siri munezve matongerwe wenyika vanosaro vakamira papi na Robiri.
Mutungamiri weZimbabwe Citizens Forum uye vari mutsigiri anozikanwa webato reZANU-PF vaAlex Kakanje vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava.
Munhu anenge abatwa awanikwa achitaura akaipa kana mashoko angasvibisa chimiro chenyika yeZimbabwe, mutemo uri kunenge uchitaura kuti ngaasungwe aendeswe kana kujere.
Saka kuzvizvarwa zveZimbabwe, mutemo uyu wakanaka here kana kuti wakaipa?
Muchiimbo ndinoona uri mutemo uri kuda kumanikidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvinzwe mumwoyo wazvo kuda nyika yavo. Mutemo unomanikidza rudo, rudo rwekumanikidza. Maonero angu inini ndinoona uri mutemo wakaisoshata zvakanyanya, wakaipa chaizvo, nekuti munhu haamanikidzwi kuda nyika yake. Kuda nyika yake zvinhu zvinoitika marenge nekuona matongero airi kuitwa. Mutemo uyu uri kuuya kuzosunga muromo wevese vanenge vachitaura kuti munyika maita corruption, kusunga muromo wevese vari kutaura kuti vanhu vari kurohwa, vari kudzvanyirirwa marenge nekodzero dzavo dzekusonga kuzere. Ndinoona uri mutemo uchashandiswa nevari kutonga kuti vagadzirise nyaya pakati pavo neavo vanovapikisa.
Ko ivo vari kufarira kuti mutemo uyu ugadzirwe vanowanei pazviri?
Chandei kuona inini ndechekuti vanhu ava havasi kuda kusoropodzwa maererano nematengero matongero avari kuita nyika. Kana wakasumuka nhasi uchitaura kuti muzvipatara muna mishonga, vanhu vari kufa nezvirwere zvinofanira kunge zvichirapiswa, rapika zvinonzi vasoropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kudharifa vega, vamwe vachikwangwara vachida nhoko dzezvironda, zvinonzi vasoropodza nyika. Ukati vanhu ava vari kuba zvicherwa zvenyika vachibudisa vachiendesa kunze kwenyika, zvinonzi vasoropodza nyika. Izvezvi zvandiri kutaura nhasi uno, zvandiri kutaura paIndaviewer Studio 7, zvinenge zvisisabvumidzwe, zvisingachatenderwi kana mutemo uyu wavapo. Saka ini ndinoti mutemo uyu waisirwa kunyaradza avo vanopikisana nevari kutonga.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaObey Shava vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Chirongwa chedu cheWomen's Roundtable chatinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo. Nhasi tiri kutarisa kurudziro iri kupiwa nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai kuti vanyoretse kuvhota pamberi pesarudzo dza2023. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Panoda kuteerera Studio 7, tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 14 Mabasa 2022, Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
IZimbabwe ukudla okudliwa kakhulu isitshwala ngakho kuza kuba nzima kakhulu nxa impuphu ingakhwela ngoba imizi eminingi kuyabe kungasadliwa abantu bazakufa ngendlela okuyiyo yona okuyinto futhi ebuhlungu kakhulu nxa kungayekela ukulungisiswa kusasemasinyane.
Ihlanganiso yabakumsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhuphule intengo yempuphu kanye lesinkwa. Melo eZimbabwe leSouth Africa uvinje ukukhuluma emthandazweni wesikhumbuzo sikamuyi u-Elvis Nyathi obulewe ngokutshiswa izizalwane zeleSouth Africa.
Hayi kubuhlungu kakhulu. Inyathi ifamily akusiyo yodwa elahlekeleyo, silahlekelwe sonke njengesizwe. Yasifisa into enje ibuye yenzeke futhi empilweni.
So usele insuku ezingatsholutho ukubana eleZimbabwe linanze iminyaka engamashumi amane lambili 42 lathola uzibuse enkosini o-Independence Day ozakwenzelwa wakobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yabakumsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhuphule intengo yempuphu kanye lesinkwa. Umgodla wempuphu oyisilinganiso se-10 kg ukhupheke ngesilinganiso songamashumi amahlanu lambili ekhulwini 52% kusubiza amadola weZimbabwe edlula inkulungwane lenxenye. Zimbabwean dollars 1665 usuka kumadola inkulungwane lekhulu 1099. Wathabile Masuku sethulela lolu daba.
Ukukhuphuka kwentengo yempuphu kubikwa kubangelwa ekungahlaliseki kwentengo yempahla eningi emkambo emhlabeni jikelele ngenxa yempi ephakathi kweRussia leUkraine. Abenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe bathi ukukhuphuka kwentengo yempuphu lesinkwa akukho eZimbabwe kuphela kodwa lakwamanye amazwe angomakhelwane agoqela eleButswana leSouth Africa. Umnumzana Effort Ncube umqondisi weNational Consumer Rights Association uthi uhulumende kumele ancedise ukuthi intengo yezinto ezimqoka empilweni yabantu ingaqhubeki iqansa.
Uhulumende ufanele enze konke okusemandleni akhe ukuthi impuphu ingakhweli noma yini efaneleyo engasozidilize umkhono engasoziyenza impuphu iqinise ishoda. Konke lokho kumele kwenze ukuze impuphu ingaduli kulalokho evele ikho khona ngokuba abantu abaningi vele iyabehlula ilaphe kade ikhona. Ngakho ingakhweli siya phezulu kuza kwenza ukuthi abantu abaningi balale bengahlanga. Kakuncediswe ke abantu ngayo yonke indlela ukuthi impuphu ithengeke ukuze abantu babe lokudla.
Umnumzana Anthony Majongosi ongumongikazi emele abongi engumgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association uthi imali abayiholayo incane kakhulu ayibenelisi ekudleni.
Sibona ukuthi umpupu lesinkwa sikhwelele kakhulu kodwa sibona ukuthi vele ama-salaries ethu akhwelanga kutsho ukuthi vele asisakwanisi ukuthi sithenge ukudla kuyakhwanayo nendawo yokuthi izinto kathesi ziyadula ama-shops. Siyakhuthaza ukuthi i-government ikukangelele lokhu isifakele imali iyakhwana ukuthi sithenge bangasifakela i-US dollar leyana iyakwanisa ukuthi sithenge izinto ziyabambeka.
Unkosikazi Sukoluhle Ndlovu umgcini sihlalo wesigaba seMatabeleland North enhlanganisweni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS uthi iholo labo limi ndawonye kodwa intengo yempahla ikhuphuka.
Ukukhwela kwempuphu esivuke sikubona namhlanje sokuphinde kwaba lusizi kakhulu ikakhulu abasebenzi bakahulumende. Lokho sikutsho ngoba nanku intengo yezinto iyaqhubeka phambili ikhwela kodwa umholo wethu lokhu umindawonye awukhweli. Imali esiyiholayo ayisoze yenelise nje ukuthenga ukudla okudingakala nsuku zonke.
Unkosikazi Sanele Nyoni, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi impuphu yiyo ebambe imizi eminingi, ngakho kuza kuba nzima.
IZimbabwe ukudla okudliwa kakhulu isitshwala, ngakho kuza kuba nzima kakhulu nxa impuphu ingakhwela, ngoba imizi eminingi kuyabe kungasadliwa, abantu bazakufa ngendlela okuyiyo yona, okuyinto futhi ebuhlungu kakhulu nxa kungayekela ukulungisiswa kusasemasinyane.
Imizamo yokuxhumana lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe, uMnumzana Thafatswa Musarara, yehlule ngoba ucingo lwakhe ludotshwe ngunobhala wakhe ongathandanga ukuveza ibizo lakhe. Kodwa ke uchaze ukuba uMnumzana Musarara ubambekile ngemihlangano akuye kusukela ekuseni. Umbiko okhitshwe inhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe uchaze ukuba ukukhuphuka kwentengo yokuthenga amabele engakaze agaywe abe yimpuphu ikhuphuke ngamashumi amahlanu ekhulwini i-50%, kuthi ingqoloyi yakhuphuka phose ngamashumi amabili ekhulwini i-17.8%. Inhlanganiso le ichazwe ukuba iyaqhubeka ikhulumisana logatsha olubona ngokulima lolwemali ukuba intengo abathengisa ngayo ingakhami uzulu njalo kungabi lokusilela kwempahla. Kunyanga edlulileyo ngombimbitho, inhlanganiso yeGimas yakhuphula intengo yempuphu ngesilinganiso esilitshumi lanhlanu ekhulwini i-15%. Ilizwe leZimbabwe lithenga ingqoloyi yesinkwa kwele Russia ukuze lenelise ukupheka izinkwa ezanela uzulu elizweni lonke. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Izizalwane zeZimbabwe ebezisemthandazweni wesikhumbuso sikamoyo Elvis Nyathi obulewe ngokutshaywa kwele South Africa zalile ukuthi umeli weZimbabwe uMnumzana David Hamadziriphi akhulume kulo umbuthano. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lo mthandazo uqale ngabe bebuthene laba behlabela ingoma ezincoma umuyi uNyathi. Kodwa ke kuthe ngokubizwa komeli weZimbabwe kule South Africa uMnumzana David Hamadziriphi ukuthi akhulume, kuhle kwaqhamuka ingxabangxoza abantu besala ukuthi akhulume. Abebesala bebesithi ngihulumende weZimbabwe owenze uElvis waze wazofela kwele South Africa ngokwehluleka ukubusa kuhle ilizwe. Kodwa ngaphambi kwalesi sihlakalo uMnumzana Hamadziriphi utshele Studio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe udabuke kakhulu ngokubulawa kukaNyathi.
This was a horrific death. This was a gruesome death. And it is one which we condemn. It doesn't matter who the perpetrator is. It is not something that can be condoned. This is a human life which was lost in circumstances which cannot be justified in any way.
Izizalwane zeZimbabwe ebezibuthene enkonzweni yomthandazo wesikhumbuzo sikaMuyi uNyathi zikhulelwe lusizi lenyembezi ngesikhathi isidumbu sikaMuyi singena eHelpo Theatre eJohannesburg ukuze bambone okokugcina. UMnumzana Velempini Ndlovu, isikhulumeli semuli kaMuyi, uthi ukubulawa kukaNyathi kubachiye bephuke kakhulu emoyeni njalo belembuzo okedlula impendulo.
Sikhulukelwe, sitanile, siyakhala kakhulu, asikholwa njengoba kwenzakala manje ukuthi namhlanje sizomvalela sokugcina lana kumemorial service. Uyahamba nje uyekhaya, usehambe ngumuntu othule, kanti wathi uma yezwa kule lizwe wezwa eyihambela ngenyawo zakhe.
UMnumzana Bonman Khumalo okhulumele izalwane zeZimbabwe kule South Africa utshela bebebuthene laba ukuthi ukubulawa kukaNyathi ngesihluku esikhulu engelacala sekujiye iningi labeZimbabwe besesaba ukuphila kwele South Africa.
Hayi, kubuhlungu kakhulu. INyathi family akusiyo yodwa ilahlekelwe, silahlekelwe sonke njengesizwe. Yasifisi into enje ibuye yenzeke futhi empilweni.
Isizalwane seSouth Africa uMnumzana Peter Mushosho uthi njengabantu beSouth Africa bacela uxolo.
Generally, I want to apologize to Zimbabweans because we are not expecting as South Africans that sucks in South Africa can kill our fellow black brother in South Africa. We really apologize on that. At the end of the day, Africa must be one.
Ngeviki ephelileyo uNyathi lomkakhe uNkosazana noMzathuma bebezibukelele imidlalo yokulingisa kumabonakude komakhelwane wabo elokishini leDeepsloot lapho abebehlala khona. zukuzuku bezwa abantu behlaba umkhosi phandle begijiniswa liqembu lezalwane zakule South Africa ebelizingela abaselizweni ngokungekho emthethweni lezigebenga. Unyathilaye waphuma wabaleka kodwa bambamba bamkhanda ngamatshe bamchisa lobanje base bebutholile ufakazi bokuthi akasiso sigebenga. Iningi lithi imfakanyati ibangelwe ngamaqembu asehlume endawana zonke zelizwe ekhangasela ukuthi abaselizweni ngokungekho emthethweni baxotshwe. Ngemva komthandazo wesikhumbuzo umzima kamuyi uthwalelwe lapho athiselwa khona elokishini le-Diepsloot qede lapho ithimba eluphelezelayo langena indlela lulubhekise kobulawayo lapho azangcwatshwa khona omgcibelo. Uhulumende weZimbabwe uphe unyathi inhlonipho yomngcwabo ochaswa nguhulumende. Ministry 7 Johannesburg kwele South Africa ngeNtuso Khumalo.
Sokusele insuku ezingatsholutho ukubana eZimbabwe lenanze iminyaka engamashumi amane lambili 42 lathola uzibuse. Umkhosi walonyaka we-Independence Day wenzelwa kobulawayo okungowokuqala embalini yaleli lizwe. Lokhu latholayo uzibuse lenkululeko yokuzikhethela umbuso owawuphansi kwahulumende weleBhilithane. Mavis Kamau sithulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethe ezicubungulayo zombusazwe lenhlalakahle yabantu zona ziveza ukuba lanxa ilizwe lathola uzibuse kumqoka ukuba uZulu elizweni ayithole inkululeko uqobo ayilangazelelayo. Omunye walezo ngcwethi kungumnumzana Masimba Manyanya waseGoromonzi olandisa phezu komahluko okhona phakathi kukazibuse lenkululeko.
Independence is a highly politicized term that refers to a state of deliverance. Independence means or is used in reference to white colonial oppression in the past. Freedom relates to the capacity to pursue ideals, dreams, or visions or plans to the maximum possible extent at any time without any likelihood of hindrance or obstruction.
Ilizwi elithi uzibuse landise ukusetshenziswa kakhulu kwezombangazwe ezokukhululwa kwesizwe. Lapho kukhulunywa ngozibuse kulandiswa phezu kokuncindezelwa ngabelungu esikhathini esedlule. Inkululeko yona ikhuluma phezu kokwanelisa kwabantu ukuthi bafeze amaphupho abo kiso sonke isikhathi kungela kuvinjwa.
Ekuvezeni kwakhe ukuba uzokwenzelwa kobulawayo umkhosi walonyaka wokuthakazelela uzibuse, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inkokheli yeZANU-PF kanye likahulumende bakwenza lokhu ngenjongo yokusa imikhosi yalolu hlobo lenhlelo zikahulumende kundawana zonke zelizwe phansi kweziqondiso ezedevolution ezimunyethwe yisisekelo sombuso welizwe. Kodwa isiphathamandla sebandla eliphikisayo eleCitizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Felix Mafa uthi okumqoka okumele uhulumende akwenze ikumanyanisa abantu hatshi ukubavala amehlo nje.
Thina sikholwa ukuthi iZimbabwe sindawonye, asilandaba lo mhlobo, asilandaba lokuthi ulombala bani, sile ndaba le ideological difference ukuthi siyavumelana. Yikho ke mbe usemashonaland, mbe usemidlands, mbe usemanikaland, mbe usemathebeleland, mbe usemasingo, singabantwana banye, asila bandlululo.
Ukusa umkhosi wokunanza uzibuse kobulawayo, uMafa uthi kuyikuzama ukwenza uZulu walelo dolobho akhohlwe lokho okwabehlela ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi owabangela imfa yabaningi esigabeni seMandebeleni nasenkabazwe.
Inhlanhla ikuthi labo ababephatheke bebulala iGugurahundi lokho bekhona ingcosana yakhona ikhona, umgabe uzowalala engazange edinge uxolo ekhumisane lathi umlotha. Nangu president okhona laye kalandeli isekelo sombuso ukuthi into le ivalwe ilungiswe, hayi benza ufeja feja ngamangcwaba labantu abafileyo.
Lonyaka ilanga le-Independence Day linanzwa phansi kwendikimba ethi Zim at 42, leaving no one and no place behind. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Thank you.
Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nenhlupho ababhekane lazo empilweni. Abahlela ezombusazwe bekwinhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute bathi kalikhuphuki inani labavotela amabandla aphikisayo nxa kuqhathaniswa labavotela iZANU-PF. Uphenyo lisanda kwenziwa inhlanganiso lelo veza ukubana bayingcisana abavotele iCitizens Coalition for Change, CCC, elinqobe ukhetho lwama-by-elections olusanda kwenziwa, loba nje yenze kuhle endaweni eziningi. Uphenyo lolu luveza njalo ukubana inani labavotele iZANU-PF endaweni elinqobe khona beliphezulu kulalelo elivotele lapho kunqobe khona iCCC. Kuthiwani lokhu ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ozayo ka-2023? Ukuze sihlaziye udaba lolu, uGesi Dube uxoxele uMnumzana Hlanhla Moses Cube wenhlanganiso ye-Freedom Alliance loMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe izimele.
I-opposition iyakuthanda ukugqoka kamnandi izibonakalise phandle ngale, inikeza abantu ama-t-shirts lezinye izinto nje ezingenza ukuthi umuntu akujabulele ukubuya azokuthola lokho noma engasuye osupporta leyo party. So bakubiza bathi i-politics of optics, ufuna ukubonakala andngalezi nsuku bathena kakhulu abe-MDC, so lawobona uphandle noma ungasuwe wabo ungaqinisiya khona. Kodwa bese kusithi manje ukuvotwa bese uzihlalela nje endlini, ngoba abantu beZimbabwe siyakwazi futhi ukuthi bahlangana lokuhlupheka kakhulu ukuthi i-t-shirt manje engayithola inkalakatha yento. Kodwa balalungelo lokungena deep into ukuphela abantu izinto ezenza umehluko. Izobuya ke izani yona inganikeza ama-t-shirts kuphela, inikeze nezinto ezinkulu, izipromise futhi. And angithi i-ground very unfair. I-MDC i-CCC ingakwenza lokho iyabe isinqabula umthetho. So i-politics zakhona zineziyana, and I think i-CCC mayingakucabangisanga kahle, kuzaba yikhisimusi nje bathene bagqoke izigqoko zekhisimusi ukuthi mhla kuphela sebelambile kungenanto abayitholileyo.
Ye, Ncube, ngena khonapho-ke muza uTundlovu uthi na.
Yes, ngiyamuzwa uNdlovu, ngivumelana laye. IZANU ilazo impahlana zokusebenzisa kumbe singathi ngama-resources ekuthatha lesikhwameni sikahulumende okungayisikho kwabo, babuye lakho bazonika abantu nje, babuye lokuyiziwiji, babuye le rayisi bazonika abantu. Ngokokuqala khona lokho, kube sokusiza futhi okunye ukuthi bakhankasa bekhululekile abeZANU. Laba-ke abaphikisayo bangakwazi ukuthi bakhankase, amanye amarali abo ayavinjwa, kuthiwe amapholisa kawakho, kodwa kuyegcwala amapholisa amaningi awokubavimba. So-ke ngokunye-ke okuhluphayo khona lokho esikubona okungabe kusenza ukuthi khona abanye abantu bahle baphelelwe lithemba, bangasayi lokuyavota baku-opposition, sebenyampiswe yikhona lokho kuyabe kade kusenzakala ukhetho lungakenzakali.
Yes, ngathi Ndlovu, kulungiswa njani khonokho ngoba i-opposition nxa sisiya kukhetho khonapho khaya kuzahlupha lokho ngoba inombolo zabo ziphansi, kulungiswa njani?
So yiyo-ke i-politics le yokuthi ma usubonile ukuthi udlala nomunye igame, udlale team igame yona igijima kakhulu i-team, sasikwenza sisadlala ibhola, wena ucoach udlalise ukuthi slow down the match, ngezinye indlela yabe sithi tshintshani leni igame. Igame le khumbula ukuthi ngesikhathi sempi yonkululeko kwakungela amarali, kodwa abantu bagcina bekhonvinsene, babengena kwakuthiwa ngamalo ecatshi, kungatshenwanga, kwakugoka ikhamaflaji kuphela. So mhlawumbe i-opposition kufuze icabange manje ngokuthi benze njani ikhampeni yokulwa becatsha, njengoba esho lapho umfowethu ukuthi bagcina bengafikanga ebantwini babo, and bengayekela ukufika through irali, sebebona ngani wasokwehlukile. Kanti ma usiba creative uzodinga ezinye indlela zokuthi ufike ebantwini bakho noba ungenzanga irali yokuthena ukuzibonakalisa ugqoke kamnandi, kodwa uwelelise ukuthi ufike ebantwini bakho babone ukuthi noma kungekho visible kungakhani, kodwa ngaphansi ngapha, njengoba nje sasibona idata malisemanzini lawo liyani lizimele nje kanti libhizi ngaphansi, ungakhangelisisa inyawo zibhizi ziyarakha ngapha ngaphansi ukuze libe lingaphansi kwamanzi.
Ye, so Ncube-ke nxa sikhangela lina eliku-opposition la kukhanya lenzi kahle.
Kumele nxa singabantu sivume ukuthi kulalapho kungahambi khona kahle, siye ebantwini siye babuza, singayi ebantwini ngizifunela kumbe kwelami ibandla kumbe ngizifunela mina ngiyimi. Kumele siye ebantwini ngendlela esingathi honest ukuthi siyethola iqiniso lokuthi kanti bantu bakithi sokuhamba njani, kuyini elifisa sikwenze. Ngathi nasibezwa abantu, abantu bafuna abantu ubumbano, ukuthi abantu zabake bahlale phansi bayekele izinto lezi zokuxabana. Ngoba ungakhangela ku-opposition kakhulu, kuxabana abantu abasendlini eyodwa. Besuka lapho umuntu ayegida athi khona hayi ngiwinile, edle omunye wakhe. Kumbe kufana nokuthi kunje ngithwele i-R20 ngilahlekele i-R20. Ngithi ngihamba umlima ngibusise ndobhi i-R15. Ngibe sengiseqa ngigijime ngitshaye imifululu ukuthi ngiwine imali. Kodwa mina ngilahlekelwe kusho ukuthi ngenye indlela lokho ngilahlekelwe i-R5. Angikafiki lapho ebengivele ngikhona. Luhlupho olukhona lona lolo. Angithi uyabona khathesi i-CCC ithi yona ifuna ukubisa uhlelo ebantwini. Ungakukhangela kwinto yakho uza kutetha uhlelo luya kubona bovele abayiba bebephethe kuyo i-CCC.
Ndlovu siyambuza lapha-ke uncobe uthi ukhanya ngazani-ke abantu abaphikisayo bathiya egabheni.
Akukhangelelwanga ukukhulula ilizwe, kukhangelela iphawa. Ungakhumbula kule mbali esike sayiphiwa ngesikhathi kuzanywa ukuhlanganiswa iphathi kuqale eka-Westman le-MDC uTsvangirai esaphila. Uyasho ubithi ngelinye ilanga ukuthi yena wedlula khonokho ngoba abantu baqalisa ukubuza ukuthi masho kuthathwa le constituency inikwa leyani phathi nge-coalition. Then sesithatha ama-positions. Babe sebekhuluma ngokuthi thina phela sesihlale kakhulu lapha njengezanu uma yikhuluma ngabo mafika izolo. So leleli gapha livele lidingani, leleli gapha okuthiwa kilo yilo kufanele utshulwe lilahlelwe le kuvulwe ispace kube lesiziba esikhulu abantu bavumeleke, especially uma bevumela ukuthi isiziba sethu lesi hlalelani khona la mzahlala laphana sijike lamahuka yethu sihlale sixoxe sithi inhlanzi zethu kamnandi kanye ngapha. Hayi kuhle kufakwa amagabha kule nkinga yakho nabo vele ungavela kufakwa amagabha and amagabha agcwele eZimbabwe.
Lapho lizwe umnumzana Bernard Bheki lizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo lomnumzana Hlahla Moses Ncube okwenhlanganiso ye-Freedom Alliance bebexoxa lapho lo Gabe Sdube we-Studio 7. Kulezi zizalwane zeZimbabwe ezimbalwa ezibulewe yengozini yezulu lesikhukhula ngomvulo eDurban kwele South Africa. Omunye wabafele isihlobo uMusifica Mfundo Oliver Manyandevu. Yena-ke uthi sebezama ukuthwala isidumbu somufi labanye abawele yingozi le zisiwa eZimbabwe. Uthi kulabanye abadabuka eZimbabwe abahlala ePinetown lapho kulamankampani amaningi abadilikelwe yisakhiwo abahlala kiso, abanye babo batshabalala kusehlakalo lesi. Badabuka eZimbabwe sebedinga imali yokuthwala izidumbu zalabo abafele engozini yezulu leli. Abezindaba be-Associated Press babika ukubana izulu lesikhukhula eline eDurban lendaweni eziningi zakwaZulu Natal libulele abantu abangafika amakhulu amathathu 300. Mandi vuthi kuyethusa wenzakaleyo eDurban.
We lost one of my cousin's sisters. Her name is Lorraine Nyandev. She stays in Warren Park in Harare, but we are from Mondoro, that's where we come from. So now we are trying to work out the paperwork and so on.
Lami ngikhona pa ngifelwe isihlobo sami, so sizama ukuthi khona manje sihambise isidumbu sakhe.
So we are trying to organize for four people or four bodies to be taken back to Zim. One of which is a couple. That's what we are trying to do at the moment.
Kulabanye njalo ababhubhe khonapha-ke kule South Africa ikakhulu endaweni okuthiwa yi-Pine Town eDurban. So sizama ukuthi sibonisane njalo siyacela ukuthi abaloncedo basisize kakhulu ukuze sihambise izidumbu zabantu laba. Abanye abatshonileyo ngabantu akade betshadile.
One of which is a couple and that's what we are trying to do at the moment. And we understand though that in the flat where this happened, in that block of flats, quite a number of Zimbabweans passed on.
USpeka Mfundo Oliver Nyandevu isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele South Africa. Lapho limuzwe exoxa le Studio 7 eseDurban. Iningi labe eZimbabwe abahlala kwele Botswana bakhangelele uphuma kusukela lamhlanje belubhekise ekhaya ukuyadlalela ikhefu lepasika lezihlobo labangane. Lokho kuza ngesikhathi amazwe amaningi aseyekethise izikhondiso ze-COVID-19 ikakhulu ukuvumela labo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo ukuthi bachaphe umngcele kungela sidingo sokuthi bahlolwe i-coronavirus. Intethelo zendaba ye-Studio 7, uMqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo ese-Haveron kwele Botswana.
Iwofisi yomeli weZimbabwe kwele Botswana ithule naleli phezulu laba amabhasi lifake izicelo zokuchapha zisiya eZimbabwe nekhefu lephasika. Ngendlela yokulandela isiqondiso ze-COVID-19, iZimbabwe yafaka umthetho wokuthi amabhasi kumele aqale acele imvumo e-ofisini yomeli weZimbabwe ese-Haveron. Inani lamabhasi ahamba phakathi kweZimbabwe leBotswana kanti silehlile ngesikhathi iningi lingazimiselanga ukuhamba ngenxa yemigoqo ebidalwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kodwa kukhanya sekule nguquko kulesi simo ngoba iningi selingena indlela ngesikhathi sephasika. Lokhu kulandela ukuyekethiswa kweziqondiso ze-COVID-19 ngamazwe atshiyeneyo emhlulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleBotswana, South Africa kanye leZimbabwe. Umnumzana Fortune phakathi na-ole bhizimusi yokuthwala impahla uthi abantu bayaphathisa ngobuningi noma nje kungakakhanyi ukuthi abanye bazahamba.
I-first trip yami lami ever since kulifte ama iloku zeni ukuthi akusafunakali iloku i-PCR ngiyabengiqala. Abantu bayaphathisa baba, abantu bayaphathisa. Inkinga ukuthi wabona nxa ukuthi iroute yakho ayifiki la yakho abafuna impahla ziye khona, yikho lapho kule challenge khona. Okunye nje engakutsho ukuthi yabona umnyaka usaqalisa, so abantu bebethumele kakhulu ngekhisimusi. So kathesi abanye ngabasabaza ngokuthi basebenze kwenza ukuthi bathole imali yokuthumela. So akufanani like holiday ka-Easter ayifani lekhisimusi.
Kwasendleleni elubhekiswa kobulawayo suka eHaveron, umzana Amos Ndlovu uthi noma nje kungakabi labantu abaningi emgwaqweni kuyaphithizela kulamanye amakhefu asanda kudlula ngesikhathi se-COVID-19.
Kukhanya is busy, abantu basendleleni ukukhupha ama-restrictions awe-PCR test kulaba who are fully vaccinated could be the reason why abantu abaningi befisa ukuyekhaya. It means it's cheaper ngoba they don't have to do ama PCR tests.
Lo ngumbono kaNkosikazi Emily Dube othi kathesi intengo yokuhamba isiyehlile ngemva kokuthi kususwe umgoqo ohlolwa COVID-19 kulabo abahlatshwe ijekiseni ngokupheleleyo.
Sekuzabalula ukuhamba kathesi ekhaya nxa ama PCR test lawa engasenziyo. Siyakubongela lokhu ngoba bekuvele kunzima ukuhamba ubucabanga kabili kathathu ukuthi hheyi imali enzayiluza leyo kuphenduka sengiluza futhi kube ngcono kube lobubelo. Sizahamba lathi sichele sile emakhaya sibhathele abantwana ama-grocery e-holiday.
Ngenxa yesimo se-COVID esiqhubeka sisiba lobubelo eleBotswana selivule umngcele wematseloje ongakhatshani lowe Plumtree. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa ukuphithizela emngceleni we-Plumtree leRamokgwebane ngesikhathi sekhefu lephasika. Lonyaka ikhefu lephasika liza ngesikhathi eleZimbabwe linanza iminyaka engamachumi amane lambili lathola uzibuse. NginguMqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 ngiseHaveron kwele Botswana.
Singekehlukani zihlobo kodwa sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Inhlanganiso yabakomsebenzi wokuchola amabele e-Grain Millers Association of Zimbabwe isikhubule intengo yempuphu kanye leyesinkwa. Umeli weZimbabwe weleSouth Africa uvinjwe ukukhuluma emthandazweni wesikhumbuzo sikaMui u-Elvis Nyathi obulewe ngokutshiswa yizizalwane leSouth Africa. Sokusele insuku ezingatsho lutho ukubana leZimbabwe linanze iminyaka engama-42 lathola uzibuse emkhosini o-Independence Day uzakwenzelwa kobulawayo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Praxitis Jeremiah sithi asidibaneni ngo-6:30 kusasa ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.